Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu kukadzi 21, 2025. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mapurisa otsvagazve mutori wenhau Blessed Mushanga uyo ari kutaura nevakarwa hondo vari kuti mutungamiri wenyika Emmerson Mnangagwa ngavasiye basa nekuti vakundikana. Vamunangagwa votungamira urongwa hwezuva revechidiki vachishushikana nedambudziko rekushandiswa kwezvinodhaka. Nasi pasi rose riri kucherechedza zuva rekuchengetedzwa kwemutauro waamai reInternational Mother Language Day. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutauriri wemapurisa Commissioner Paul Nyati vaburitsa mashoko ekuti vari kutsvaga mutori wenhau Blessed Mushanga weterevhizheni yeHeart and Soul iri pasi peAlpha Media inove zvakare inodhinda mapepanhau anosanganisira Newsday neThe Standard, uyo ari kupomerwa mhosva yekutyora mutemo weCriminal Law Codification and Reform Act Chapter 9 Section 23, asi havana kutaura kuti akapara mhosva yei chaizvo. Taedza kubata vanyati asi vanga vasiri kubatika panharembozha yavo. Mumazuva adarika, Blessed anga achiita hurukuro nevakarwa hondo yerusununguko kusanganisira vaBlessed Geza vanove nhengo yeCentral Committee yebato rezano PF vari kuti mutungamiri wenyika Emmerson Mnangagwa vakundikana basa uye vave kufanira kusiya chigaro. Izvi zvinotevera kurudziro yevamwe muzano PF yekuti bumbiro remutemo rivandudzwe kuti sarudzo dzisaitwa muna 2028 kuitira kuti mutungamiri wenyika vatonge kusvika muna 2030. Mapurisa anotiwo ari kutsvaga vaGeza ava vave kupomerwa mhosva yekuzvidza mutungamiri wenyika nekupesvedzera mhirizhonga. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata gweta raBlessed Mushanga vaChris Mike.
Izvi zvatishamisa zvikuru nekuti mazuva mashoma shoma apfuura takambenge taenda kuchiteshi chemapurisa cheHarare Central Police Station. Mapurisa vakati panguva iyoyo vanga vasinei nechekuita naBlessed, vakati tidzokere zvedu. Saka tazoshamiswa vaakunyora manje paruzhinji kuti vari kutsvaga mutori wenhau.
Asi iwo mapurisa anga ambokufoniraiwo here segweta rake?
Mapurisa akambenge afona patakaenda svondo rapfuura iro tikaenda kuchiteshi, ndokubva vazofona zvakare mazuva mashoma apfuura apo mutori wenhau anga asikabatiki nenyaya yematambudziko ake ari kusanganawo nawo. Saka vakanga vazivisa kuti kana angotakwanisa kuti paite mukana vanomuona achisvika muchiteshi chavo.
Tiri kuona kuti mumashoko kuvatori venhau neruzhinji mapurisa ari kumupomera mhosva yekutyora mutemo wecriminal codification. Mukatudza kuti unoti kudii chaizvo mutemo waari kunzi akatyorawo?
Gwaro randaona riri kutenderedzwa haritsanangure kuti zvinonzi kwakatyorwa mutemo pakuti akaita zvekuita sei. Saka kuti tizvinyatsokwanisa kuti tipindure nyaya yemhosva iyoyo, ndokunge takwanisa kuonana nemapurisa vachidedenura zvakanaka kuti tiri kuti vakapara mhosva yekudai yekudai nekuti vakaita zvakati. Pari zvino hapana izvozvo. Chimwe chandingataura ndechekuti chikamu chiri kutaurwa pagwaro riri kutenderera chine mipanda yakati wandei zvikuru. kune A, B, C, D, E, F, G. Havasi kunyatsotsanangura kuti chimupanda upi kana kuti chikamu chipi chaizvo chemutemo wecriminal law codification reform act chavari kutaura nezvacho.
Gweta vaChris Mike vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Zvichakadaro, mapurisa neZuro akambodaidza kukamba yavo yeHarare Central mudzimai wavageza amai Roslinda Izivei Tawengwa kuti avabvunzurudze nezvemurume wavo ari kutsvagwa nematikitivha eCID. Aka ndeke chitatu mudzimai wavageza achibvunzurudzwa nemapurisa nezvekuti murume wavo aripi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nhasi vatungamira urongwa hwekucherechedza zuva revechidiki kana kuti National Youth Day pamabiko aitirwa kunhandare yeZimbabwe International Trade Fair kuBulawayo. Mutori wedu wenhau Kudzanai Musengi anotipa nyaya inotevera.
VaMnangagwa vati vari kushushikana zvikuru nenyaya yekuti vechidiki vakawanda munyika vari kushandisa zvinodhaka zvinonzi nehanzvi munyaya dzezveutano zvave kukanganisa pfungwa dzavo. Vakurwisa dambudziko iri, VaMnangagwa vati hapana anofanirwa kunzi ari pamusoro pemutemo.
Vanotengesa zvinodhaka vari kufanirwa kufumurwa vabatwe nemutemo, uye nzira dzavanotengesa nadzo dzinofanirwa kuvharwa. Nedivi ravo vanhu mumadhorobha nemumamisha vanofanirwa kurega tsika yekuchengetedza vanhu vanotyora mutemo. Ndinokukurudzirai tose kuti tishande pamwe nemapurisa uye nevamwe vezvemutemo kuti tipedze dambudziko iri.
Ongororo yakaitwa neimwe nyanzvi munyaya dzezvemagariro evanhu vaIshmael Mugari inoratidza kuti vechidiki vanodarika zvikamu makumi mashanu nemanomwe kubva muzana 57% vari kushandisa zvinodhaka. Zviri kushandiswa zvinosanganisira mutoriro, dombo, guka nezvimwe. Vamwe vari kushorawo hurumende vachiti haina zvakawanda zvairi kuita kusunga vanotengesa zvinodhaka, asi mapurisa ari kuti ari kusunga vanhu vakawanda. VaMnangagwa vakurudzirwa vechidiki kuti vaite mabasa anosimudzira nyika yavati yakauya neropa.
I urge you to continue working hard for our great motherland, Zimbabwe.
Tinokukurudzirai kuti murambe muchishandira nyika yedu zvakasimba nenzira inoratidza kuda nyika yenyu zvizere. Rambai zvose zvingade kuitwa neavo vanoda kukupatsanurai uye kupatsanura nyika yedu.
Mutungamiri wenyika vatorwa mukana uyu kuparura chirongwa cheZimbabwe Digital Skills Program, icho chanzi chiri kuitwa nerubatsiro runobva kunyika yeUnited Arab Emirates chichadzidzisa vechidiki vanosvika miriyoni nezviuru mazana mashanu zvirongwa zvakasiyana-siyana zvemakombi kompyuta kusanganisira coding. MuZimbabwe dambudziko guru riri kusangana nevechidiki nderekushaya mabasa. Makambani mashoma achiri kubayira vanhu zvitupa ave kuvharwa kana kuti ari kugumura vashandi. VaFreedom Rechu vanoisa chigaro wevechidiki mubato reZANU PF vati vafara kuti kucherechedzwa kwezuva iri kwaitwa muBulawayo gore rino pamwe nekuparurwa kwechirongwa cheDigital Skills Program.
Zvakakosha chaizvo kuti mayouth ave neuteshe ihwohwo kuitira kuti vaonese mabasa avo emaoko.
Mumwe wechidiki tinaye Dhube atiwo chirongwa ichi chakanaka akati,
sevechidiki ndinotarisirawo kuti pave nekuenzaniswa kwemikana pachirongwa ichi pasina kuti zvona kana kuti kutarisa kuti munhu anobva kubato ripi rezvematongero enyika.
Vachipawo pfungwa dzavo nezvezuva ranhasi, nhengo yebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaSwithen Chirodza vaudza Studio 7 kuti zuva rakadai rakanakira nyika yose asi rinozovhiringidzwa nekuti
sezvaitika nhasi nedzimwewo nguva veZANU vanobva vatora kuita zuva renyika yese, vobva vatora voisa mhomo voita zuva rebato ravo.
Zuva reNational Youth Day rakatarwa mugore ra2017 uye gore rino range richiitwa pasi pedingindira rinoti Empowering Youth, Securing the Future. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzanai Musengi.
Vateereri, tinokukurudzirai kuti mubatane nesu pa WhatsApp channel yedu yeVue Weishona. endai pa WhatsApp muenda pakanzi updates pasi kuruboshwe motsvaga VOA Shona mobva matitevera kana kuti follow apa tinokupai nhau dzichangoburwa vanoda kushandisa link munokwanisa kuenda pa Facebook page yedu ye VOA Shona. Nasi pasi rose riri kucherechedza zuva rekuchengetedzwa kwemutauro waamai reInternational Mother Language Day, hurumende ichikurudzirwa kuti isimbise kuchengetedzwa kwemutauro wekuzvarwa nawo. Vakambove mukuru weNational Arts Council of Zimbabwe vari munyori wemabhuku vachikurudzirawo zvakare kuchengetedzwa kwemutauro waamai vaElvis Mari vanoti izvi zvinogoneka chete kuburikidza nekuiswa parutivi kwemari yekushandisa mutsvakiridzo dzekusimudzira mutauro waamai kuti usvikewo pakasvikwa nemimwe mitauro yepasi rose yave nemukurumbira. Zuva remutauro waamai rakatarwa nechinangwa chekusimudzira kuchengetedzwa kwemitauro yose inoshandiswa nevanhu pasi rose sezvakatarwa nesangano reUnited Nations muna 2007. Zimbabwe ine mitauro 15 kusanganisira mutauro wemaoko kana kuti sign language. Mukuzeya nezvezuva iri tabata vamari takatanga nekuvabvunza kuti zuva iri rakakosha zvakadii muZimbabwe.
Mutauro waamai ndiwo mutauro wakakosha zvikuru pavanhu uye ndiwo unopa vanhu unhu hwavo. Saka izuva rakakosha kunyanya isu vanhu vomuZimbabwe. Kana tichitaurirwa nezvezuva iri kana nezvekurangarira mutauro waamai, tinotora sevanhu vakambonge vari pasi poudzvanyiriri, tinotora senguva yekuti tizvinge simba rokuti tingaita sei kuti mitauro yedu yanga yakaiswa pasi tiisimudzire. Kureva kuti izuva ratinofanirwa kurangarira kuti dei paitwa mari inoiswa mutsvakurudzo yatinoti ichechiyai kuitira kuti mutauro wedu usimukirewo usvike pamatamo emimwe mitauro yatinongoona iyoyi yaakushandiswa munzvimbo dzakawanda. Mitauro yanga yambori mitauro yaamai asi yasimukira zvikuru.
Tichitarisa muZimbabwe, muri kuonawo paine kukosheswa here zvikuru kune vechidika kwemutauro waamai?
Tingangoti muZimbabwe takambosvika pane danho rokuti taatichiona kuti pane zvinhu zvikuru zviri kuitika pakusimudzira nekurangarira mitauro yedu. Asi ndinoona neziso randiri kuona sekunge tadzokera kumashure, nokuti sezvamuri kutaura izvozvo, vana vechidiki vataanawo mabhuku haachawanikwa muzvinyorwa, mabhukushopu aya hakusisina. Saka mwaakuona kuti kuverenga chinyorwa chemutoro waamai zvaakuwanikwa apo nepapo apo nepapo, nokuti hapasisina kosheso iya yokuverenga. Mukatarira makore akapfuura isakakura nguva yaibudiswa mabhuku nana vamuchine vana Aaron Chinundura Moyo, vana Mukono weShure nevanhu vainyora, zvaiita kuti tifarire mitauro yedu urande uri mupenyu.
Ko, iyo hurumende muri kuonawo iri kuitawo here bandiko rayo kuchengetedzawo rurimi rwaamai, mungava muzvikoro kana mese mumwewo?
Totariritira kuti dei hurumende yedu yai tora danho risiri rokungotarira muZimbabwe chete, asi kutaurira chere kudiaspora. Tine vana vakawanda, vana venyuno, vana vajonga kukabenini, vanodzidza sei Chishona, Chibija, Chonga, Chindevere, Chikalanga kana vari ikoko, kana ichi varimwo muZimbabwe vanotauro iyoyo tisina urongo hwatinawo hunoendawo ikoko sezvinoita varungu, sezvinoita maGirimani.
Vanga vari vakambove mukuru weNational Arts Council of Zimbabwe vari munyori wemabhuku iye vachikurudzira kuchengetedzwa kwemutauro waamai vaElvis Mari vari parunhare muHarare neStudio 7. The Voice of America. Iye zvinotombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wehurumende Israel waBenjamin Netanyahu vati vacharanga varwi veHamas mushure mekunge vatadza kudzora mutumbi wechimwe chizvarwa chenyika yavo chakapambwa ndokuzofira muGaza. Hamas inonzi yakapa Israel mutumbi wemumwe mudzimai wechiPalestine ichiti yakaita izvi nekusaziva sezvo madzimai maviri aya ainge ari mumba imwe chete yakabhombwa neIsrael zvakapa kuti zvinetse kuziva kuti mutumbi uyu wainge uri waani. Makateerera kuStudio 7 tichitepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America muWashington DC. Muchikamu chedu chinotarisa zviri kuitika muno muAmerica. Musangano wemazuva matatu wegungano reAmerican Conservative Union kana kuti CPAC uri kuitirwa muguta reWashington DC wapinda muzuva repiri nhasi. Sangano reCPAC rinodyidzana nevebato riri kutonga muAmerica reRepublican Party. Nhasi kuri kutarisirwa kuti mamwe makurukota muhurumende yeAmerica nevamwe vakuru vemapazi ehurumende vataure. Vachataura vanosanganisira makurukota anoti rezvevakarwa hondo vaDoug Collins, rezvedzimba vaScott Turner, rezvemukati menyika amai Kristi Noem, uye vakasarudzwa nemutungamiri wenyika vaDonald Trump kutungamira nepfenyuro yeVoice of America amai Carrie Lake. Vamwe vanyarikane vari kutarisirwa kunge vachizotaura pamusangano uyu ndava Trump, avo vari kutarisirwa kutaura mangwana pauchapetwa. Ngatinzwe hurukuru yaitwa naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7 namufundisi Chakangwenya vekereke Salvation Army nezvenyaya iyi.
Nyaya hombe ndeyekuti America iri kutiyodzika nemagariro edu anga achinjwa-chinjwa. Saka vada kuzorera kuvanoti matsika nemagariro avo emuno muAmerica ndoyavanoti conservatives iyoyo. Ndanzwa kuti mumwe mai akanzi nava Trump auye kuzotungamira Voice of America achanga achitaura kuti muzora nhasi.
Zvii zvimwe imi sevafundisi zvamunotarisira kuti zvizeyewe pamusangano uyu, tichiona kuti ivo vaDonald Trump vachataura pakupetwa kwemusangano uyu mangwana?
Nyaya hombe kune isusu vechisangano ndeyekuti dai Mwari vatungamidzwa muzvinhu zvose zvinoenderana nenyika ino, senyika inonzi iyo yakavakwa neuwaro hwechikristu. Saka tinenge tichingotarisira kuti dai chikristu chaonekwa chiri pamberi. Nokuti chikristu chikaonekwa chiri pamberi, kuurayana, kuitirana utsinye kana discrimination iyeye kuti uyu mutema uyu munhu mutsvuku haiwaniki. Tiri kutinamata kuti dai vapinza chikristu zvikuru sei muzvikoro, nokuti ndo makanga maurayiwa zvikuru imomo, manga maurayiwa zvingatomboite Bhaibheri ranga rabviswa, kunamata kwanga kwabviswa muzvikoro. Saka vanogona vachimbozvitaura nenyaya yekuti vada kuzora izvi zvingatifadze.
Tinoona zvakare kuti mutungamiriri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vakataura ivo kuti vachange vachisandura zvinhu zvakawanda, uyezve tikavaona vachitaura kuti kubva pasi peutongi hwavo kuchange kuri kunzi uyu murume uyu mukadzi hapana zvokuti pakati nepakati. Mungaona izvi zvichitaurwero?
Vanogona kunge vachizvitaura, nokuti izvozvo ndo zvimwe zviri kunzi zvakaita kuti Donald Trump ahwine. Nokuti administration yekumashure ko yaingoti vanhu vese angofungawo kuti nhasi nini ndauda kuva murume, ndichitondiitai murume, ndauda kuva mukadzi, tichongoita mukadzi, zvanga zvichingoenderana zvakadaro. Saka iye zvinhu zvari kuti tida kuti tive nyika ino tinoenderana neBhaibheri, munhu anonzi murume uyu munhu anonzi mukadzi. Ndo zvavari kutaura vaDonald Trump. So tiri kutarisa kuti vanogona kuzvitaura kuti izvozvozvo. Nyaya yakaita kuti vazhinji vavavhotere nenyaya yekutsamwa panyaya iyoyo, kunyanya sei pavana vadiki, nokuti vana vadiki vakange vakusarudzirwa kunzi iwewo haunogona kungova zvakati, haunogona kungova zvakati, pasina kana age yekuti vanokwanisa kufunga pachavo.
Mufundisi wekereke Salvation Army vaChakangwenya vachitaura naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7 vari muguta reNew York muno muAmerica. Mashoko anotevera anoratidza maonero ehurumende yeAmerica. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vakasaina mutemo wechimbi-chimbi unotuma chikwata chavo kuti chibude neurongwa hwekudzoseredza kuenzaniswa mukutengeserana kunoitwa neAmerica nedzimwe nyika nekupikisana nezvibvumirano zvisingaenzanisi zvainowana kubva mukutengeserana zvainoburitsa. Mugwaro ravakaburitsa muzinda weWhite House wakati urongwa hwekutengeserana hwakajeka hweFair and Reciprocal Plan hwakanangana nekugadzirisa kusaenzana mukutengeserana nedzimwe nyika kwave nenguva yakareba nekuona kuti paita kuenzana mune zvose. America ndeimwe yemisika yekutengeserana yakasununguka zvakanyanya mupasi rose. Asi kwenguwa ndefu, ndiyo yanga ichirasikirwa mkutenge sarana uku, kana zvichenza niskwa ne, vaino tenge sarana nao, avano faramisika yao kushigadzirwa zva Amerika kubirikidza nemitero. Muzinda weWhite House wakanyora uchiti kusaenzana kwezvinowanikwa kubva mukutengeserana uku hakuna kunaka uye kunowedzera mukudzikira kwemari inobva muzvitengeswa zvepagore. Mutungamiri wenyika vaTrump vakarumbidza enzaniso nekujeka kwechirongwa ichi. VaTrump vakati chero chavanotibhadharisa isu tiri kuvabhadharisa, saka zvinoshanda chaizvo. Iyi nzira yakanaka, yakareruka, uye hatifaniri kunetseka pamusoro pekuti tiri kuchaja mari yakawandisa kana kuti yakanyanya kuita shoma. Muzinda weWhite House wakataura mienzaniso yakawanda yemitero isina kuenzana, iyo yakakuvadza Amerika mukutengeserana, zvimwe zvacho zvikamu gumi kubva muzana zvakaiswa neEuropean Union pamotokari dzinopinda, zvichienzaniswa nezvikamu zviviri nezviga zvishanu kubva muzana zvakaiswa neAmerica. Zvikamu gumi nezvisere kubva muzana zvemutero wekutengesa ethanol kunze kwenyika wakadzikwa neBrazil, zvichienzaniswa nezvikamu zviviri nezviga zvishanu kubva muzana zvakadzikwa neAmerica. Muzinda weWhite House wakati nekuda kwekuwedzera kwezvimhinga mpinyi zvisingadzoreki mumakore mashoma apfuura, Amerika yakarasikirwa nemabhiriyoni makumi mana emadhora muna 2024 mukutengeserana mune zvekurima. VaTrump vakati kudzorera kunoita kuti mutero uve wakaenzana. Vakavimbisa zvisinei kuti pane nzira imwe chete yechokwadi yekuti nyika dzidzivise mitero yeAmerica zvachose. Vakati vanogona kuvaka mafekitari muAmerica kana chingave chii, zvinosanganisira dzimotokari, zvinosanganisira machips nemasemiconductor. Vakati ava vachavaka muAmerica havana mitero yavachange vachibhadhara uye vanofunga kuti ndizvo zvichaitika. VaTrump vakati vanofunga kuti nyika yeAmerica ichazara nemabasa. Vakati mutemo wavo wechimbi-chimbi pamitero inotsividzawo ndechimwe chezvinhu zvakakosha zvavakasaina. Vakati kwete kungoti ichaita kuti Amerika isimbe, asi inogona kuita kuti dzimwe nyika dzisimbewo zvakare. VaTrump vakati zvinozivikanwa kuti dzimwe nyika dzinoda kuti kuve neAmerica yakasimba, vachiti vanofunga kuti zvichasimbisawo Amerika zvakanyanya. Ayo anga ari mashoko anoratidza maonero ehurumende yeAmerica anda kuverengerai. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira moga zvamunofunga.
Pamusoro yemasera sei wepastudio 7 ana baba Jonga nana baba Blessing Zuru nevamwe, ndabatikana fani ngemunhu anotaure mashoko asikarewi pastudio 7 pana. Hatirambi kuti mutaure kuti baba Munangagwa nowapurezidendi wakaita development, but mukaabhuse mashoko iwawo muchiwedzera nezvisina maturo kusvika mataure kuti chero mapofu akaionawo development iyoyi. Uyu anonzi Tongo Garage taura izvozvo, ngaasaite mataurire iwawo. Urema hautengwi. Mapofu akaone development yenyika inoi ndianani? Vangani wakabudirira nayo? Imi ana Snowball Tongo Garage, musaite nyaya yakadaro panhepe yuro.
Makadiko makadiko muri yeZimbabwe kwamuri mati manenyika mukati mezuva ranhasi repasi rose rekurangarirwa kwerurimi rwamai. Tinova chiri chinhu chakanaka zvikuru mukati mepasi rino kuti zuva iri rinorangarirwa kuti mune munhu anofanira kuziva rurimi rwamai vakwe. Tinozva kuti vanhu vakawanda varashatsika namagariro kana vachigara mukati medzimwe nyika havachakoshesi kutaura rurimi rwavo, nevana vavo vazhinji varashika. Zvinodudzira kuti vanhu tinofanira kuti tikurudzire kuti vana vedu vataure rurimi rwavo kunyange tigere kunyika dzatigere kunze.
Makadii makadini pastudio 7 apo vanangoma Jonga, makadii zvenyu, makadini nepeno risina uchiva, nepeno rinobata vanhu zvakanaka. Avo ndosha kuti vari kutaura vachiti kudini, vanotaura vachiti rodhi dzakagadzirwa chinhu zvose zvakanaka. Apo vachitaura mamwe mabhiriji, rodhi dzaigadzirwa mamabhiriji ari kungodotorwa nemvura akagadzirwa namatanda. Woti kugadzira iko
magarisa musiri kuvhura maaudiosi asamugeza. Ndiri kuti dini ndiruda kupindura vatongogare pavo kuti kusvika 2030 nezviri kuitika munyika pari zvine zvimashopu mahombe ari kuvhara, zvikoro hakuna mabhuku, hakuna even machoko, choko yekunyoresa pabhodhi. Saka Handisi kuziwa kuti kana vachiti bumbiro remutemo revandudzwe kana kuti vachiti vachada kunyengera vamunangagwa vanonyengera ngavangotaura kuti chokwadi vamunangagwa vari kutiudza kuti ngatirambe isusu takatsigira 2030 endi vamunangagwa havarevesi kuti 2028 vanenge vabva vatya.
Idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri veStudio 7.
It was a Friday, my darling. Was a Friday.
Muchirongwa chedu chemagitaro chesvondo rino tinokupai hurukuru yaitwa naIvans Zininga weStudio 7 nemuimbi achiri kusimukira achiimba musambo wesungura Ernest Machara.
Magitare ndakazvitanga makore apfuura kuma 2004 ndichiri kuchikoro asi zvekuzorekoda ndakazopinda mustudio 2021 2022 2023 2024 asi ndaingorekoda hangu masingles andina damba refuranda ati ndarekoda.
Saka Bla Ernest, vabereki vakati kudii muchitanga zvemagitare?
Pakutanga music ndinenge ndakata rombora kanaka zvekuti ndakazoitanga vabereki vasisipo asi ndoimba kuti vanhu vakanga vasingazvifariri nekuti ndine mumukoma wangu akatombozvizama akazviedza kumashure kuvabereki vachipo akagadzira gitare rake vakaripisa. Saka nangu ndakazoita mukana wakanaka wokuti ndakazoitanga vabereki pasisina.
Vari kuitambira sei veruzhinji muzvimana umu?
Ndingataura mufananidzo wokutoti muchaunga umu ndakatomboti ndiri parengi panokwirirwa mapasi toa mumwe munhu wandisingazivi achifoni yake ichiringa ringtoni yaakapersonaliza imwe manzi yedu inonzi foni yachimbeto. Ndikatovhunduka kuti saka kureva kuti ndinotorerwa nayo.
Saka vanoda kukubata iwo kutaura nemi kuridzirwawo nekuteerera mimhanzi yenyu vanokuwana ikupi?
Ya, vanoda kundibata vanondiwana paFacebook umu ndiripo. Pane peji rakanzi Majority Sounds Band, zvakare pane akaunti yakanzi Ernest Mupwanyiwa paTikTok. Pana Majority Sounds YouTube, Ernest Machara and Majority Sounds MP3 Juice yakanzi Ernest Machara. Zvakare munogona kundibata panhamba dzokufona kana WhatsApp dzinoti 0027 799 300 880.
Was a Friday, chitipai kamwe chete timborova magitare zvishoma nhasi.
Ya, tingabuda mudariro ne manzi inoti pachinyakare.
Nzwisa yekambo pachinyakare kubva kuna Ernest Machara ari parunare kuJohannesburg naIvans Zininga weStudio 7. Musakanganwa chirongwa chedu chelive talk na 8 p.m. nhasi apo tiri kutarisa nezvezuva reNational Youth Day racherechedzwa munyika nhasi. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokonekai nemufaro semazuva ose. Ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndikusiyai muina Taboka Ncube.